mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 gunyana 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc chinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 hurumende inopomera mdc alliance mhosva yekushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevatanhatu 7816 nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vese vakabatwa muzimbabwe muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi kwozouya manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine zana rine gumi nevaviri 6112 tichienda pamhepo mangwanani ano emusi wechipiri johns hopkins university yazivisa kuti vanhu vafa necoronavhairasi pasi pose vapfuura miriyoni imwe chete kota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika state security vaowen ncube vanoti bato remdc alliance riri kushanda nenyika dzekunze kuti hurumende ibviswe pakutonga vancube vakataura mashoko aya kuvatori venhau nezuro asi pasina umbowo hwavakapa uye vakaramba kupindura mibvunzo yevatori venhau vancube vakapomera mdc alliance mhosva yekukonzera kusagadzikana muzanu pf nemunyika vachiti mdc alliance iri kushanda nevanhu veg40 avo vavanoti vari kurwisa zanu pf asi mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford pachayo vanoti zvataurwa navancube hazvina nematuro ese nekuti vanhu vose vanoziva kuti ari kuvashungurudza ndiani vati zvekare nezviito zvayo zanup f ndiyo iri kukonzera nyika dzekunze pamwe chete nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti dzione zviri kuitika muzimbabwe vashachwayo vati kana zanup f yave kutaura ichidai iri kuedza kutsvaka chikonzero chenhema kuti isunge nokushungurudza vanhu kuvhiringa mapato ezvematongero enyika pamwe nekusunga vanotungamirira masangano anomirira vashandi
isu semdc alliance hatina kana nyika yatinoshanda nayo nekuti tingori pati yevanhu pati yakaumbwa nevashandi pati yakaumbwa nevagari pati yakaumbwa nevadzidzi vanga vatambura nezvinhu zvikunetsa muzimbabwe ende nanhasi ndo vari kufamba mberi nechirongwa ichi munozviziva kuti mukuru wemastudents yese nyika yese wezimbabwe national students union atori mujeri kutaura kwatiri kuita kunoko nenyaya iyoyo yezanup PNC. Munoona vakuru vakuru vezvechiyu vanava mutasa every day vanenge vachida kutokwadzwa nehurumende. Ndoo vanhu vakafoma party, ndoo vanhu vari kutungamirira agenda yenyika, agenda yekuti tisungure Zimbabwe. Ndoo zvinhu zvatiri kuteerera izvozvo.
Vari kuti bato renyu riri kushanda nesimba kukanganisa bato reZANU-PF. Mune chokwadi here mumashoko aya?
Iwo ZANU-PF ndiri kushanda nesimba kuzvikoromora yega. ZANU-PF ndiyo iri pabishi rekushaudha vamwe. Vakaona mazuva pera kwakauya vanhu ANC vakatanga kushaudhwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuVindoko? Why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuMaputo kana kuti isina kuenda kuMaheru? Yakauya kuno nenyaya yekuti kuno dave mumba vachema, vana vari kurova mvere, baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana, baba vamuka chibhebhenene kuponda vana. Saka ivo ndo vari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo. Baba vane ruzha pamba, manexto anonzwa kuti baba vapa vanyaya kuponda, baba vapa vanyaya kuita zvakadai. Saka ivo vari kudeedza maitiro avo, ndovari kudeedza vanhu vekunze kuti vaone zviri kuitika.
Mune ukama hwakadini nevaya vanonzi maG40?
Isu uya tiri pati yevanhu vese. Zvemafactions avo kuZANU-PF ndezvavo. Vakuda kutouya kuno kuMDC kundogadzira mamwe mafactions. Ndo vakamanifekta anakupe, ndo vakamanifekta anamonzora vakuputira musvava nekushandiswa neZANU, ndo vakamanifekta anakomichi. Saka ivo ndo vakutouya nemafactions kwatiri. Mafactions avo vari kuimpota kubva kuZANU-PF kunza kwatiri. Manje isu vashamisika nekuti vana veZimbabwe varamba kudhivaidwa, vana veZimbabwe varamba kupatsanurwa.
Zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemanyepo pamusoro pekutyorwa pekodzero dzevanhu. Munoti chii namashoko aya?
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwa ka, inyaya zviri zviri kutoitika. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe zviri zviri kutozikanwa, zviri zviri kutozikanwa. Ndosaka muchiona izvozvo kudiaspora uko, Britain, South Africa, kwakasiyana siyana kuAmerica, kwakazara maZimbabwens ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vari kutiza Zimbabwe iri kupisa isagariki, vari kutiza kutambura, vari kutiza kurohwa nekutambudzwa neZANU-PF. Saka haisi nyaya yekuti zviri zvoda kutaurwa, zviri zviri kutooneka, zviri zviri kutoitika, hazvina mubvunzo.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ongororo yarakaita neZuro musi wavhurwa zvikoro inoratidza kuti hapana kudzidza kwakaitwa neZuro sezvo varayiridzi vazhinji vasina kuenda kubasa. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau Atus inoti chikamu chimwe chete kubva muzana 1% yevarayiridzi ndivo chete vakaenda kubasa kumatebeleland North. Atus inotiwo kumashonaland East zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% zvevarayiridzi ndizvo zvakaenda kubasa. Tichienda pamhepo, hatina kunge takwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaKane Matema kuti tinzwe kuti kuvhurwa kwezvikoro kwakafamba sei neZuro. Vechidiki veMDC vakapinda pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vanoti havasi kuzobuda kusvika avo vakanzi neDare vafanotungamira bato iri muzvare Tokozani Kupe vaita musangano neNational Council ya2014 sezvakatarwa neDare repamusorosoro. Asi munyori mukuru weMDCT yaAmai Kupe vaDouglas Monjora vati vechidiki ava vakatengwa nemari kuti vavhiringidze urongwa hwebato ravo. Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vange vari mumuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House havana kudaira nharembozha yavo. Mutauriri webato re MDCT va Kalipani Pokeni vauza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umboo hwezvakaitika vozodzoka kwachiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata mumwe wevechidiki ari mumuzinda uyu vaDanford Ngadziore kuti tinzwe zvizere.
Kana marikuita muMDC makakatanana takaona stose takatarisana vanga vari MDC Alliance vanga vasiri nevese vanga vari mustrike 2014 vakaona pamwe chete vakaonana chisungo chekuti 1 MDC ino MRT House yava party yava muzinda wezano.
Pane humbowo here kuti izvi zviri kuitika vaNgadziore?
Kune leadership ya Zara ya mabodyguard estate. Kune vanhu vakarikutwa kwa MDC staff vanhu vanhu estate. There are a lot of activities in Harvest House. And donze nema founding principles awachangira ine MDC ekuti chiche tirwire erusungu weZimbabwe. Panga pasina tarisiro Harvest House yanga yao an extension of ZANU PF headquarters. So dzepo vanhu zvakakodzera sevanguard yemusangano tise take over zviri peaceful.
Asika dare repamusoro ndo rakatonga kuti maofisi aende kune chikwata chiri kufanira kutungamirwa namai kupi.
That transition yakaitwa iyoyo yakaitwa zvepamutemo nevanhu vese vari mustrike 2014 tiri pamwe takabatana without any violence or even intimidation. Ino kutaura kuno tiri muno muHarvest House vamwe vari muno mwari panze masikati mapurisa vambouya makuseni vachida kushidzira vanhu vaitraya kuinvolva. Tiri pachena tiri very clear kuti isu seMDC hatisi kuzochidzirwa zvakare hatido kuti mapurisa vapindire munyaya yedu.
Handi basa remapurisa here iri vaNgadziore?
Nyaya iripo ine nyaya inechekuita neMDC haine nezanu haine nemapurisa. So tiri kuti mapurisa hapana mhezhana iripo hapana akachidzirwa. So mukana wenyu kuti munge muri pano paMRT House tikuparasa kunga hausi necessary bari nyaya yehombe iri pano ndekuti izvo where we are going this party haingararame National Council isina kugara. Haingararame National Executive isina kugara. Haingaiti party yekuti izvo for over 8 months after spirit of judgment. Hapana boka reMDC, National Executive, National Council rakagara pasi kuonwa, kuongorora nekuita interpret constitution and also nekuita interpret judgment yakaita Supreme Court. So what had happened kuti izvo my individuals were the ones who were controlling everything takachiitika. So this party is a big party yakafirwa nevanhu. And we don't want this party eating the market man individuals. But in eating the market institutions, in my organs, the party, which is my direction. That's why we are here today.
Asika tanzwa kava munzura vachitimunogona kunge makapamba vanhu varimo maofisi imomo mu MRT.
Ngoma blessing atisi chokwadi. Patakapinda takatobvunza vanhu vese vanga varimo tikati anyone ano volunteer kubuda kutaya pano for a specific program. Votaka addressa munhu vese aripo tichitaura chinangwa nedonzi ratavinga. Then the rest vaka volunteer kubuda vanga vagara varimo vamwe vangazobuda makuseni azvara nasi. So atisi chokwadi chakava munzura kuti mune vanhu vari mukati vakabata for hostage inhema endo tikaucha yamunzwa iyoyo. It's not new. That's why even anyeba achitizvo vanhu vari mukati vanhu vachamisa achiziva kuti ndiyakasanira gorokore kuti ave ari in charge nesecurity. So how can you accuse your own person whom you are appointed to be a security head Harvest House? This is Douglas Munzura for you. So it's not true.
Taonawo vakomichi vari mukati imomo mungatiudza kuti vamire papi chaizvo?
Tandizivi pavamiri asi chandinoziva ndechekuti izvo mutambo watinawo wechidiki ndokuti mudzosangana udzoke kuvanhu vandobvunza mawadzi madistricts maprovinces voenda kunational council nekunational executive vachipuwa gwara nedhaisho yemusangano. Pane kuti vanhu vatatu oro vaviri vanogara pasi wakuenda standing committee to expand those people vakaita maappointment standing committee asakwana quorum vatakatapenda more than those people vakasvitsa vachiapenda those people. So itori challenge iyoyo.
Mumwe wevechidiki veMDC vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Dreamlife.com ine nyaya pamusoro pegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaOwen Nyuve vachipomera vaimboye gurukota muhurumende yava Robert Mugabe muzvina fundo Jonathan Moyo nevamwe vavo vari muhupoteri mhosva yekukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika zvikuru mukati memauto nemapurisa. Chronicle rinoti dunhu reshurubwi ratarisana nedambudziko rinokonzerwa nevanokorokoza vachishandisa mishonga yecyanide nemercury, mishonga inonzi yave kukonzera zvirwere zverurindi negomarara, uye mishonga iyi ichiurayawo mombe nezvipfuwo zvinonwa mvura yashandiswa nevashandi ava. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 pano nezvinonzi Dennis hangu pakapa kunyabanga. Haini zvangu zvinoenda zvekuti vanhu vari muzano PF kana vachinge vaperekwa zvaya zvavanopumira mhosva munhu umwe naumwe. Paindambi dzachitaura nadhiva mabhinga apo inovaingoti kwanzi hatizivi kuti chinonzi hachiiti chinhu Zimbabwe chii. Ko ivo havanyatsodzidzisa kuti kana vachinge vaita mhosva ivo pachavo havasungani, asi waita mhosva umwe panext door anosungwa kuti mchese uchiti harina kunaka. Kusungirwa izvi zvekuti se uchiti kutanga kwangu hakuna kunaka. Saka pane munhu angatendera kutongwa nemunhu asikafidhi mhuri yake. Kanzi kwanzi nokupira zvekurya mwana unzi kwai wai kuda kutaura zvepolitics, chekurya chakawanda chakawanda chiripi? Harahwe chaidzi vanhu vakuru vanhu vasina basa vanochema vechiti hatina chokudya. Nokumbira Mugabe vanhu vamunangagwa vatibatsire chokudya. Hapana kana action inotorwa munyika yako vanhu. Unoda kungoti vapone vechikuti makanaka makanaka kuita Mussolini here, because Mussolini was always said to be a good king nguva dzake neitali. Saka ivo ndo zvakando kuita here, kuti kana munhu anyange kunyange uchizwa nzara zvakadii kunzi hai ngoti zvakanaka chete. Hai, asi ndikamboona government iri corrupt kudai. In my entire life I'm now 47 years but I haven't seen such a thing muupenyu wangu hwose, which means Mnangagwa hapana zvaanobatsira nazvo. Anongobatsira mhuri yake nemasoja vanopa mari ivavo nemapurisa acho. Saka hapana chinobatsirwa naye munhu wetinenge tikagara naye over 25 years or 30 years. Hapana kana chaanombunza muvanhu. Saka the best way for him is to just shift and give some others some chance to rule. That's all we can say about him.
Ndinozi James, ndogara kuMosambiki mushungwe. Ndoda kutaura ngeamuna. Dai anga ari umweni unonyara zviya, waizotokona kutobhuya kuti ii sori henyu madhodha, ndakatopinda pakashatawo pashaishwa ndeiti dai ndingazvigonawo. Ino ii hapachaiti kuti asanyara, kuti zvonyadzisa kuti abe onyara nokuti waipinda aiti unozvigona. So ngaachitobude pachenoti. Inini ii ndakatopindawo kubeni ndaitiwo ndingagadzirisa kubeni panga pakashaishwa ngemusharuka. Ndo kuti asanyara ipapo abve zviri pamberi. And dai anga umweni ngaatokumbire ruregerero kune vekuBritain vaone kuone mari yemuZimbabwe nekuna ana America yo, kwete zvake zvokubhuya kuti hamuna ntamo kubeni vanhu vanotambudzika. Ena unoenda kopedzisa kupwanya panonga pakutoti vanhu vanoda kusimukira, ndo paanoenda kopwanya ipapo.
Vakadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, ini ndoda kutaura panyaya yekutaurwa naaparadzai yekuti vaRamaphosa vakatuma nhume dzakauya kuZimbabwe. Nhume idzi dzikauya dzikaona zvinhu zvese zvakanaka, dzikataura dzikanzwa kuti zvese zvakanaka. Vakaenda kupi kwavakaenda vakaona kuti zvinhu zvakanaka, hazini makavavharira kuti vasaibude panze, vasafambe fambe vachitarisawo mamapato mabhishopu nemamapato maopposition party kuti vataure nawo. Vakadzokera ingawani, vakadzoka futi. Kudzoka kwavakaita dai vakakutanga vakaona kuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe, vaidzokerei? Inaparadza, musataure zvisina basa rese. Kana imi muchifamba musikazive kuti kune zvimwe zvinhu zvakaipa zviri kuitika muZimbabwe, musangoti zvakanaka. Zvataurwa ndotsigira adhiwa mazinga pakutaura kuti uoni ndo hwakanyanya muZimbabwe, yakatozara ana madhiwa aya. Mutaura kuti hanzi vauda kuti varungu vanhu kwa wari mzindabu wa rungu gara shungu cha urezani zuwa harimo mzibabu ibuamu rungu gara shungu cha urezani zuwa faka cha uramuwa ruga ndivipa inopasha wangu pa makapani startup
pa msoro iwa shamarari ni mivu sewa teleri ve studio 7 ndaida kutaura maonera angu pa msoro pe mashoko mtunga miriri wezan pf vamunangagwa dinopesa na upa mashoko vano taura nepasiri ipo vano nyaso kuziva chichi no konzeresa masanction vasaema pamusoro pechiuru vachidanidzira masanction masanction ano konzegwa nekutyora kodzero dzevana vezimbabwe sezvamuri kuita zuva ranhasi ii moti masanction avo vana vembwa vasvinyuru zuva rimwe paripo vari muzanupf vakutonyatso kuona kuti kutungamirira kwenyu ndekwedemo masanction anokonzerwa nekutyora kwekodzero dzevana vezimbabwe zviri kunzigara zvakanaka nevana asi vana vari kutsutsunwa nechekuseri vachiti hatina kugara zvakanaka pamba pano mava kumhanya nevanhu vasina kana kumbobvira vavhoterwa nevanhu ndovava makumhanyidza navo muchitora zvimakoti kuita zvenyu saka chii chichabuda munyika moti munyika makagariswa zvakanaka muri kusunga vanhu vanonga vachiratidzira usiku nemasikati vachitsutsunwa nekuita kwenyu moti vavengi
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection naAPM Manheru ano. Nhasi tiri kuendera mberi nehurukuro yedu nezvematambudziko akatarisana nevechidiki zvichikonzerwa nechirwere chanetsa cheCOVID-19. Tichataura zvekare nezvemhirizhonga mudzimba munguva yekunzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheThe Connection. Muineni Mike Hove na APM Manurano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vachamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari kutarisirwa nhasi usiku kupinda mugakava kana kuti debate rekutanga navaJoe Biden avo vachamirirawo bato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party musarudzo. Misoro yenyaya inotarisirwa kukurukurwa nezvayo inosanganisira nhoroondo yeupenyu nemashandiro evarume vaviri ava. Kudomwa kwemutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, nyaya yezveupfumi, denda reCOVID-19 uyewo nyaya yerusaro raganda inonzi nevatema vemuAmerica vari kusangana nayo zvikuru kana vachinge vasangana nemapurisa. VaTrump navaBiden vari kutarisirwawo kupinda mune mamwe madebate maviri achaitwa musi waGumiguru 15 na22. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni avo vari muWashington DC kuti tinzwewo maonero avo.
Chikuru chatingatarisira munhaurwa yokutsvaga achatungamira America pasarudzo yemusi wa3 mbudzi atingati presidential debate ndechekuti vanhu vachaona mutsauko pakati peavo vanogara vachiita zvematongerwo enyika tichitarisa kudivira vaJoe Biden yatingati traditional politician vanenge vachitaura nemanzwi rakwenenzverwa anotigira nawo nekufambirana nemafambisirwo anoitwa zvematongerwo enyika. Nerimwe divi tinenge tichiona vaTrump kuti vachabuda semunhu asingatevedzere gwara rekutagakava rekudzorana pfungwa kana kuti rekuedzana pfungwa kuti vatsvage rutsigiro yatingati civil debate. Muchaona kuti vaTrump vachashandisa mukana upi zvavo vanowana kuinterrupta kana kuti kusotsekedza vaJoe Biden kuti vasange vachitaura zvinhu zvine udzamu uye zvinhu zvakaringana.
VaTrump munhu ari kutungamira ari pachigaro iye zvino Avanga shai, zavanga taura, pamsoro, peza, wawa, nakana zavaburita, mukati mwakore mana, avanga wari mtungamiri. Shizu, atinga tarisira.
Chiora sukutiwa Trumpu mkuro za napungwa umu, alasu kutarisira kuti, ale, lea tingati mapolisis, kana kutishigasa, wano chikuwa nare Amerika, inida kasiya na wabage, ne papa. Vaninga wakatarisira, wachanga wachungu tsoro poza, wabage, mchete, wachizi, roa dundundu, vachizi ti iwo zvavakavindisa vana veAmerica vakazvikwanisa kuzviita mumakore mana avanga vachitungamira ivo vaTrump zvinosanganisira sekuti kudzorwa kwemauto eAmerica anga ari kune dzimwe nyika zvinosanganisirawo kuti kunyange zvazvo zvisina kuzosvika pavanoda vakamanikidzira chete kuti ruzhowa rwemuganhu weAmerica neMexico kana kuti yatingati border wall chinimbu chayo chitange kuvakwa zvese izvozvo zvavanenge vachizvikudza pamusoro nazvo mukatarisawo nyaya yeikonomi muchaona vaTrump vanenge vachikuza chaizvo vachitaura kuti korona isati yauya upfumi hwenyika hwanga hwavandudzwa huri pamusoro zvikuru kwazvo huchinyatsokufamba negwara sezvo ivo vachizvitini muzvina bhizinesi anoziva chaizvo vachitaurawo zvakare nyaya yekuti America haichadhirerwa nedzimwe nyika vakaitawo renegotiate kana kuti vakataurirana patsva kugadzira urongwa huri pakati peAmerica, Mexico neCanada yatingati NAFTA yeye. Vachataurawo zvekare kuti kumauto uku vakasimba vachataura kuti vakaunza mari yakati wandei kumauto eAmerica uye vakarwisawo vanoti matororo vanosanganisa vana Soleimani, General Soleimani nekuIran. Nerimwe divi vanenge vachiti vaBiden vagara mupolitics kana mune zvematongerwo enyika kwemakore anopfuura makumi mashanu asi hapana chakati chikiti chakaona chavati vaburisa ndo zvatinotarisa kuti vaTrump vanenge vachitaura.
Ko takatarisawo kudivira vaBiden zvii zvinenge zvatingatarisira kuti vaBiden vachazvitutumadzawo nazvo?
Tikatarisawo kudivira vaBiden tingati takatarisa nemadhemokrats main topic inenge iri nyaya mbiri. Nyaya yekutanga nyaya yekurwisana nechirwere cheCovid kana kuti coronavirus icho madhemokrati vari kuti vaTrump vatadza kuisa nyika pagwara rakati twasa rekurwisa corona zvaikonzera kuti muve nevana veAmerica vatsva vakawanda vanopfuura 200,000 iye zvinezvi vane utachiona vasvika 7 million saka zvese izvozvo kumadhemokrati vanenge vachishandisa izvozvo kushorawo vaTrump uye kuramba chokwadi kwavaTrump. Tinoonawo zvakare kuti iyo nyaya yeikonomi muchaona kuti vaBiden vacharamba vachisungirira chaizvo nyaya yekuti economic revival yakaitwa navaTrump yakabatsira chete avo vagara vaine mari, mbozha dzemari, makambani makuru neshamwari dzava vaTrump mabhiriyoneye nemamiriyoneye asi vanhu vonje zvavo yatingati middle class kana kuti working class hapana choita vakanyatsokuwana kubva muutungamiri hwavaTrump. Muchaona zvakare kuti pachaita mangange panyaya yestimulus nekuti vanhu vezvinezvi vakawanda havasi kuenda kumabasa kana kuti vamwe vari followed vari kuenda kumabasa apo nepapo.
Avo vange vari chizvaro vachezimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. ichokwadi hama dzangu upenyu mutoro mutoro mukuru chaizvo Leonard Jakata nekambo kake kakaita mbiri zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 hurumende inopomera MDC Alliance mhosva yokushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moshera zvakanaka.